toda kuti condolences ku family yekwana Bush tichichema navo nekushaika kwaita President Bush. President Bush munhu anozikanwa stereki especially for Kuwait war yaakarwa kusunungura Kuwait payanga yainvadwa ne Iraq ya Saddam Hussein. Tinoziva kuti President Bush havana kunonoka kuti vatumire mauto SA United States kuti anorwa kuKuwait uku kwavakakunda mauto aSaddam Hussein vakabva vadzoserwa kumashure kuBaghdad ndobva yapera hondo yacho chop chop chinhu asi because haana kuzotevera Saddam kuBaghdad ndofunga ndozwa akaita kuti maAmericans ndo vakafara kuti vakakunda muhondo but because havana kunyatso kunda Saddam ndosaka havana kuzomuvotera for a second term ndopa akadyiwa na Bill Clinton. Clinton akaita 42nd president
pamashandiro akaita nenyika yeAmerica mune zvepolitics. Vane here zvimwe zvavakaitawo zvinobata nyika dzekuAfrica zvamunganongedzere kuti vaBush vakaita zvakati nezvakati zvakabatsirawo ruzhinji rweAfrica?
Tingati America has always been a friend nemademocracy kutangira, I would say maybe nenguva yana JFK, John Kennedy. Ndichoziva kuti zvakakontinua even kusvikira kwana Bush vakaita marelationships akatiwo progressive kusapotawo zvinhu zvaitika kuzvinotoziva hahedu kuti anga ari president Zimbabwe isati yawana rusununguro. So effect yake yanga haina unyatsonyatsonzwika, I would say, but maybe let me take that statement back because paakapinda Zimbabwe was already independent. Correct me if I'm wrong there because I think he was there from 86, just when afterward our independence, I suppose. So yes, we can say kuti akakontinua pakasira vana Carter, I think, promoter Zimbabwe but haana kunyatso wana mukana because haana kugara for a long time kuti anyatso impact zvatingati zviri very relevant to situation in Zimbabwe. But support takaiona ichipuwa government yanga iripo ichitongwa navamugazi.
Panyaya dzekutongi hwejekerere vakasimudzawo mureza weAmerica zvakadini munyaya idzodzo tichitarisawo zvinoitika kumusha kwedu kuZimbabwe?
Well, I can say kuti kuwirirana neZimbabwe vakakukudzirawo naivo kuti kuve nekunzwisisana nekuwirirana pamatongero eZimbabwe because Zimbabwe yaionekwa senew country payakatora independence. So kwanga kune hope yakanyanyisisa kuti Zimbabwe painenge ya free ichapromota democracy nekumeka sure kuti hakuna ma human rights abuses and all that. But again, we can say kuti vana Bush havana unyaso it's a pressure ku government ya Mugabe nenguva yegukura hundi because ndo time yavanga vari president kunoko pavaifanira kuti ngirikiri vameke sure kuti zvinhu zvaitiwa nemauto ava Mugabe ekukura hundi at the time vaifanira kuti dai vakataura against those but hatina kuona vachipindira panyaya idzodzi.